Vanhu vasinganzwi vanokwanisa kutevera zvinenge zvichitaurwa nemunhu vachiona mafambiro anenge achiita muromo wemunhu anenge achitaura. Asi nepamusana pekuti vanhu vari kugara vakavhara miromo nemhino dzavo senzira yekudzivirira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Mumwe wevakaremara, amai Naspa Manyawo, vanoti izvi zviri kusiya vanhu vasinganzwi vari panguva yakaoma.
COVID-19 ka nelockdown zvakangoomera munhu wese, and isusu zvakatonyanya kutiomera sevanhu vane hurema, nenyaya yekuti mabasa edu mazhinji tinotengesera mutaundi. Zvakatiomera futi kunyange ukada kuti ndiende kunorapwa chaiko chaiko, nekuti mabhazi aakushandiswa zvazvino hatitokwanise kuakwira. Uye nyaya yemamaski iyi inonetsa, nekuti kuvanhu vari deaf zveshuwa palip reading apa vamwe vacho havagone sign language, so vanotoita lip reading. Saka zvorevaka kuti hapana communication.
Amai Manyawo, avo vasina hurema hwekusanzwa, vanoti hapanawo zvavanoziva zvakawanda zvine chekuita nenyaya yeCOVID-19. Vanotiwo mashoko edzidziso yenhomba yeCOVID-19 haisi kusvika zvine mutsindo kuvanhu vakaremara vese.
Iyi yekubayiwa iyi information chaiyo chaiyo kuti yakambodzikaonekwa tiri, kuti tizive kuti mishonga yacho nemadisabilities edu atiinawo aya inoita here, hatizvizive.
Amai Barbara Nyangairi vanoti zviri kuvanetsa kuti voita sei kuti vanhu vasinganzwi vakwanise kuwana dzidzo nechenjedzo maringe nezvedenda reCOVID-19.
Hatitorina kana syllabus yesign language, saka vabereki vanosaina chii pavanenge vachidzidzisa vana ava? Zvinhu zvinotipa kushushikana zvikuru. Tichitanga COVID-19 vanhu vasinganzwi nekutaurwa vakanga vasinganzwi zviri kutaurwa, asi tiri kufara zvikuru kuti mazuva ano hurukuro zhinji dziri kuitwa dzeCOVID-19 pari kuitwa sign language interpreter.
Amai Nyangairi vanoti vana vasinganzwi vane dambudziko rekudzidza vachiteerera nepfenyuro dzakasiyana siyana sezviri kuitwa mazuva ano apo zvikoro zvakavharwa, zvokuti dzidziso yedenda reCOVID-19 inotovapfuura, nokuti vabereki vazhinji havanavo ruzivo rwekusaina kuti vakwanise kubatsira vana mudzidzo dzavo. Mumiriri wevakaremara muparamende, Senator Joyce Timire, vanoti COVID-19 yakauya nokurema, nokuti denda iri harisarudze, zvokuti vari kutyira zvikuru vanhu vasingataure, nokuti miromo yavanoona kuti vakwanise kuziva zviri kutaurwa inenge yakavharwa nemamasiki nguva dzose.
Pamunoti vharai miromo namamasiki paipai, ane asinganzwe munzeve anoda kuona achiverenga miromo yemunhu ichifamba kuti anyatsoona kuti ari kumboti chinyi, anoverenga malips atingati lip reading. Saka kune vanohurema COVID-19 yakauya nekurema, kudai tichida kuzvidzivirira tinotofanira kuti tizvidzivirire, because hachinei nokuti hauna mari, hachinei nokuti une mari. Saka munhu munhu anofanira kuzvidzivirira ende uchidzivirirawo vamwe. Saka kune vakaremara zvinhu zvinorema nanhasi zvinorema kuti zvinyatsobatika.
Masangano matatu anoti Center for Disability and Development, Deaf Zimbabwe Trust pamwe neZimbabwe National League of the Blind anoti kodzero dzevanhu vane hurema dziri kutyorwa uye kuramba dzichityorwa nehurumende pamwe nenhepfenyuro yeZBC munguva ino yekuvharwa kwenyika. Masangano aya anoti kuburikidza nekusavepo kwenzira dzinonzwisiswa nevanhu vane hurema hwakadai, vanhu ava vari kurasikirwa zvikuru munguva ino yakakosha yekuti munhu wese ave neruzivo pamusoro pechirwere ichi. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Conventions. Nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukuta rezveutano kuti tinzwe kana paine hurongwa hwakanangana nevakaremara panyaya yedzidziso yezvekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.